Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tangata zakare manera anasi uri musi wechina kurume 19 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We need to step up and enhance our preparedness and the response to this case.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofarura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus.
Zvinhu zvakakodzera kare kuti vanhu vasanga vakabviswa zvikuru muchikari. Saka sepeuzo zvokwana hatiko kuchikoro zvakasakara vadzidzi vedu. Nekuti musi wa 20 zvikazvitambira zvatumanoka kuti vanhu vange vatobva nokuti chiro chakaipa ichi.
Masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavirus. Mapato anopikisa oenderera mberi achiratidza kusafara kwawo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus panguva iyo masangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti zvikoro zvose zvivharwe. Choma Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura urongwa uhwu kustate house uhwo huri kudaidzwa kuti National COVID-19 Preparedness and Response Plan vaMnangagwa vati basa remunhu wese ari munyika kuti aone kuti paagere pakashambidzika kuitira kuti chirwere checoronavirus chisarambe chichitapuriranwa kana chichinge chazopinda munyika.
This calls for extraordinary measures and responses, even though so far the pandemic has largely affected countries with advanced health systems. They also have struggled to control this pandemic.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vatiwo vari kufara kuti chirwere ichi hachisati chapinda muZimbabwe vachiti izvo hazvifanire kuita kuti Zimbabwe irare nezamu mukanwa. Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo chirwere checoronavirus chiri kupararira nekukasika zvokuti chava kutoda mushandira pamwe pakati pehurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji. Kunyange hazvo vaMnangagwa vakati vanhu vanodarika zana vasaungane seimwe nzira dzekudzikisa mukano wekuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi, mamwe masangano evarayiridzi anoti zvikoro zvinofanira kuvharwawo. Mutauriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kukurudzira kuti zvikoro zvose munyika zvivharwe mangwana chaiye vachiti muzvikoro zvizhinji hamuna mvura zvinowedzera mikana kuti chirwere checoronavirus chitapuriranwe.
Saka muzvikoro vana vanoswera vose muswere wezuva vakaungana pamwe chete vanodarika zana. Izvo zvinopikisana nemashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika. Taonazve kuti hapasati patorwa matanho akasimba muzvikoro kudzivirira denda iri. Tikatarisa zvikoro zviri mumaruwa, zvizhinji zvacho hazvina mapombi emvura, hazvina mari yekutenga sipo dzekuti dzigeza maoko kuvana nekuvarayiridzi. Uye zvetatarisa kuzvikoro zviri mumadhorobha kuti vana vazhinji vanokwira muchovha vachisangana nevanhu vakasiyana siyana, zvinobvova kuti pave nedambudziko rekutapurirana chirwere ichi muzvikoro kana paonika umwe anenge achibata.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori musangano reZimbabwe Teachers Association Vatapso nenganunu Svanda avaudza Studio 7 parunhare vari kubulawayo kuti vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi vanogona kunotapurira vamwe kudzimba chirwere ichi chopararira. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Vatakavafira Zhou vati zvikoro zvikasavharwa mangwana vachakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzisaende kubasa kubva nemuvhuro.
Asi kana hurumende woikatadza kuvhara zvikoro zviri official, tinoona kuti tichangoengarejawo varayiridzi vari pasi pesangano redu sePTUZ, uyezve nevana vechikoro nevabereki kuti tivhare zvikoro kuti hurumende izoona kuti haifani kunge ichigembula kana kuita maexperiments nesu, nokuti chirwere checoronavirus chirwere chakashata.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muHarare, amai Blantina Mukwesha, vati vave kutyirawo upenyu hwevana vavo, izvo zviri kupa kuti vatsigire zviri kutaurwa nemasangano evarayiridzi.
Inini semaonero angu ndiri kuona kunge tukisa vana vedu pariski, nokuti paanoenda kuchikoro ikoko anogona kunosanganawo nevana vanenge vane chirwere ichocho votakurana necoronavhairas yeuya nayo kumba. Patichabudawo kumba tichiendawo kumabasa tichatakuranawo nechirwere icho tisingazivi. Saka handioni kunge chinhu chakanaka kuti vange vasingaendi vachienda kuchikoro ngavambogara kumba.
Gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vaudza Studio 7 parunhare kuti havataure neStudio 7 vachiti havadi kubvunzwa zvinhu zvisina musoro. Sangano reWorld Health Organization rinoti coronavhairas yauraya vanhu vanodarika zviuru zvisere, uye vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanodarika 220 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa kuti zvikoro zvave kuzovharwa nemusi wechipiri 24 kurume, kwete mukupera kwesvondo mbiri sezvavakambenge vazivisa. Mugwaro ravaburitsa nhasi vaMunangagwa vati vatora danho iri mushure mekunzwa zvichemo zvevabereki pamwe neboka rezvedzidzo kuti hurumende yavo itore matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairas muzvikoro. Sangano revarayiridzi rinosanganisirawo Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe anga achikurudzira kuti zvikoro zvivharwe mangwana musi wa20 kurume. Mutungamiri wesangano reProfessional Educators Union of Zimbabwe waWilson Makanyaire vanoti vaMunangagwa vakatononoka sezvo sangano ravo rakatomisa nhengo dzaro kare kuenda kumabasa kubva pakangoziviswa navaMunangagwa kuti havachabvumidzi kuungana kwevanhu vanodarika zana. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMakanyaire pamusoro penyaya iyi.
Jonga isu sesakandere okuzi tanguri tatsira kuchedwo semuskoro vaMunangagwa vakatononoka takatovatangira izvi takazvino zvakakodzera kare kuti vanhu vakanga vakamiswa zvikoro nechikari. Saka sepeuzi zvekwada tipo kuchikoro takasakara vadzidzi vedu zvekuti musi wa20 izvo tazvitambira zvatomanoka kuti vanhu vange vatobva nochiro chakaipa ichi.
Saka danho ramaita iri vaMakanyaire rekubvisa nhengo dzenyu muzvikoro richasiya papi nyaya dzegadziriro dzechikoro sezvo hurumende isina kutora danho iroro? Hamuzonzi matiza basa here?
Aiwa, kutiza basa mwana wamai vangu noupenyu zvinhu zvekatisiyanei. Nyango vakatatiza basa asi satiza neupenyu. Basa rinotsvaga rimwe, nyango vakati rapera asi upenyu uri wapera wapera. Asi handifungi kuti vangasvike pastiji kuti tatiza basa. Tatochengeta vana vezvikoro, tachengeta vadzidzisi, tachengeta kuti zvirwere zvigokupararira. Hurumende haina mari, so tikangoira tarega chirwere chichipararira nyika inotambura ikanhonga masvosve nemukama. So tatobatsira zvikuru, handioni paine nguva yekuti tingatatiza basa. Kana vadaro zvavo kunenge kwakungoda kungotsvagawo tamugati kana kutumira mhosva pasina, asi chokwadi chekuti chirwere ichi chingada chichipararira kunyika yeZimbabwe isina mahosipitari anoshanda, isina madhokota, isina manesi. Vanhu zvishuwa vangaraka zvakapera nekufa. So zvakakosha kuti dzivirire kutambura kwevanhu kana kuchengetedza basa. Kana basa rikapera tinotsvaga rimwe, asi rikagopera neiko? Vadzidzi ndo vamwe ivava, hakuna vamwe muZimbabwe.
Zvikoro zvipi uye zvingani zvamabvisa nhengo dzenyu?
Teuzi ine mamembers nyika yose, mitunhu yose. Isu seutungamiri tangoti vadzidzi vose veteuzi budai muchikoro muchengetedze upenyu. Pari zvino ndichiri kumhanya hangu muchekutwezwa ndigere kuwana ripoti kuna kodhinda wedu kuti zvamira sei. Asi isu seutungamiriri tangopa instruction yekuti budai muzvikoro matunhu ose.
Avo vanga vari mkuru wesangano revarairidzi Professional Educators Union of Zimbabwe wa Wilson Makanyaire vachitaura vari parunhare vari kuchegutu ne Studio 7. Apo nyika iri mushishi rekugadzirira kudzivirira kuti chirwere checoronavirus chisapinda munyika, zvimwe zvipatara zvinoti zvave kutora matanho ekuchengetedza varwere, vashandi pamwe nevashanyi kuitira kuti vasabatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wepari renyatwa Group of Hospitals, Valinos Dire, vanoti kunyange hazvo chirwere checoronavirus chisati chapinda munyika, vave kutora matanho pachipatara chavo ekuchengetedza vashandi nevarwere kuitira kuti vagare vakazvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Vadhire vati chipatara ichi chichange choshandisa magedhi maviri chete kupinda pachipatara apa, kuitira kuti vakwanise kunge vachiongorora vese vanopinda pachipatara apa, kusanganisira kutora temperature dzavo.
Chipatara chipari renyatwa Group of Hospitals chatora matano ekuedza kuchengetedza varwere, vashandi uye vanoshanya pachipatara. Nekudaro zvinotevera ndizvo zvichange zvichiitwa pachipatara pano. Vanouya netsoka vese vachashandisa gedhi rimwe chete riri kuna Leopold akawira. Vanofamba nemota vachashandisa gedhi riri muna Mazoe Street. Munhu wese anopinda muchipatara chipari renyatwa Group of Hospitals anofanirwa kufuura nemutendi achiongororwa asati apinda muchipatara.
Vadhire vatiwo vava kubvumidza vashanyi vaviri chete pamurwere mumwe chete, vakatiwo vanhu vaviri chete ndivo vave kubvumidza kuperekedza murwere anenge achiuya kuchipatara chepari renyatwa.
Vanhu vaviri chete ndivo vanobvumirwa kupinda muchipatara nemurwere, uye murwere wega wega anobvumidzwa kushanyirwa nevanhu vaviri chete panguva dzakatarwa. Chekupedzira, vanhu vese vanopinda kana kubuda muchipatara chedu vanofanirwa kugeza maoko.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana zviri kuitwa nechimwe chipatara chikuru chiri muHarare cheSale Mugabe, sezvo vatanga tanzi titaure navo Dr. Chris Pasi vanga vachiti vari mumusangano wokuziya matanha vachatora pakudzivirira chirwere ichi. Mamwewo mahofisi mudhorobha reHarare atangawo kushandisa mishonga yekuchenesa maoko pavanhu vanopinda mahofisi aya kana vanoshandisa mahofisi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo muZimbabwe musati mabatwa munhu ane coronavirus, vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera veMDC vanoti zvakakosha kuti nyika iedze nepainogona napo kudzivirira kupinda kwechirwere ichi munyika. VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende iongorore zvakadzama vanhu vese vanobva kunyika dzine chirwere checoronavirus vanenge vachipinda munyika.
Munhu wese anouya achizokumbira kutestiwa kana ane zvinoratidza kuti ane infection murespiratory tract yake kubvira kumhino kusvika kumapapu, munhu iyeye ngaangotestiwa. Hazvina mhosva kuti izvo chirwere chake chakasimba zvakadini. Hatifaniri kumirira kuti vanhu varare mumubhedha tisati tavatesta. Chimwe chechipiri ndechekuti izvo hatisi kutesta zvakakwana muZimbabwe. Kuti tibate macases ese ecovid-19 anouya muno, mutofanira kutesta vanhu vakawanda, mathousands nemathousands, ndokuti tibate vanhu vashoma ivavo vanenge vane zvirwere checovid-19. Saka ndinokurudzira hurumende yedu, zvichida dambudziko ratingaronzera kuti hatina matest kits akakwana.
Vachiparura gwaro rekuti nyika yotora matanho api kugadzirira kudzivirirwa kwechirwere checovid-19 nhasi muHarare, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati basa remunhu wese munyika kudzivirira chirwere ichi. VaMunangagwa vati nyika inofanirwa kudzivirira nepese painogona napo chirwere ichi, sezvo munyika muine vanhu vakawanda vane utano husina kumira zvakanaka, izvo zvinovaisa panjodzi huru kuchirwere ichi. Chirwere checoronavirus chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chaparara munyika dzakawanda pasi rose. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe pasi rose, uye vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguwe kutimbotari saa zaitika kune jume nyika. Dare Repamusoro mu America, Ashuru Kudazipuru, Mutuchisum Kuru America, wa William Barr, Nema Batura Lakaita Guaro, Rakapuriswa Nebueta, Rakaferefeta, Pindra Kurashia, Munyazi Saruzo, Zemu America. Nyika dzinogadzira mafuta ekufambisa dziri musangano reOPEC dziri kukurudzira kudzikiswa kwekugadzirwa kwemafuta aya kusvika pamabarrel miliyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru pazuva kuitira kuti mitengo igadzikane iyo iri kuvhiringwa nechirwere checoronavirus. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanga vachitarisirwa kuita musangano muHarare nevamwe vatungamiri vemapato madiki ari pasi pegungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, avo vakapa hurumende yavo zvinyunyuto zvine chekuita nekusafara kwavo nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika. Imwe nhengo yePOLAD muzvinafundo Lafumo Maduku vatenda kuti vanga vachisangana nhasi kuti vazive nyaya idzi. Asi vamaduku vanoti pane mutambo mukuru sezvo vamwe mubato rezano PF kunyanya gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari kuti hapana kudududza panyaya iyi vachiti hurumende yezano PF yakavhoterwa zvine mutsindo nekudaro ine masimba ekuwandudza bumbiro remitemo. Vanopikisa vanoti kuwandudzwa kwebumbiro remutemo kwakanangana nekuendesa masimba kuna vamunangagwa. Zvinonzi nezano PF hazvina kuipa sezvo isingadi majongwe maviri muchirugwi. Kwaiyo POLAD ine chairi kuita here? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weNational Constitutional Assembly vamadok Chivasa pamwe nemunyori anoana nezvesarudzo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume. Totanga kunzwa kubva kuna vamafume.
Kuru wakati tiri muchi saka saka chino zinzira. Kana pane chiri kushanda zvokwadi hapana achiona. Nokuti tikarangarira POLAD payakatanga zvainzi ichange ichigadzirisa mutemo, ichange ichigadzirisa ikonomi, ichange ichigadzirisa kuwirirana nedzimwe nyika kweZimbabwe. Asi tikatarisa nyika mambiri ayaita yangova maziri mudenga yapidiguka. Vanhu vacho vari kutotungamira POLAD wacho vanoda kutochinja constitution, haasi kukonsulta. Vanhu upenyu hwavo hwava kuvava kudarika pazvakaitwa zvePOLAD. Chinobuda hapana, chatinongovaona vanenge vari mumahotera pano nepapo, pamwe pacho vanofidha hove kufamu kwapresident kunova iko kwega kunenge kuri kungorimwa. Kwese kwese kwakarimwa shara nyika, haitisitorina kana chibage chokudya. Corruption yatekeshera nyika. Mujeneriri nemapurisa ari kuita ukasha hunotodarika wanga uripo, vamugabe varipo.
Vachi vasati pe upfungwa dzenyu pane zviri kutaurwa navamafume izvi?
Ya, uraizvi ndingati kubva patanga zvePOLAD takakosha kuti vateereri vazive ndekuti POLAD basa rayo hariti rokuti ndiyo hurumende iriko sezvinenge zvichida kusajidzwa navamafume. POLAD basa rayo ndekuti mapolitical parties ari kuPOLAD kureva kuti mapolitical parties asiri zano PF inenge yava hurumende izvozvo. Basa rayo nderekuti kana pane pfungwa dzavanenge vanadzo vanofanira kuzvipa kuhurumende inenge iripo. So dziri apo kuhurumende kuti inenge ida kutora pfungwa idzere kana anenge tari kutora pfungwa idzere. So tingati sePOLAD tabudirira zvikuru nokuti vhiki rapera ndipo patakakwanisa kunge tichipa kuna purezidendi vamunangagwa dzakabuda kumakomiti dzedu ese dzatotarisa kuti zvinofanwa kunge zvichiitika, zvinosanganisira mitemo yetanga taona vamafume kuti mitemo ivandudze nezvimwe zvose zvo. Saka vapresident last week vakati ivo vachadzoka kwatiri kuti vaone kuti zvinhu izvozvo zvakaziitajisa zvinenge zvakamira sei. Saka chakakosha ndechekuti POLAD iri kuita basa rayo, asi kuti basa rePOLAD harisi kuingiziwa, harisi wekuti vange vari hurumende, vamafume vari kuparliament. Chakakosha ipapo kuti vateereri vazive ndechekuti haisi nyaya yekungotsika POLAD kuti POLAD hapana zvayaita yadai. Ivo vasiri kuPOLAD chii chavaita kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika? Nokuti tiri kuona kuti vamwe mapato asiri kuPOLAD anenge ari kunyanya kutokonzerera nekudii, neuda kutaura kuti vatanga kugara zvakashata zvekuti aiva pola data zvona zvaaita chii ndonga vamapfumi vakanwa kuti mapati ari kuparliament itori ZANU-PF neMDC mapati ane makanzu akawanda iZANU-PF neMDC saka ivo ngavasangonyaya kukodzerera pakutaura zvekuti vaipola dainaita zvakati ko ivo zvavaisi vaita ndezvipi
vamapfumi hanzi zvii zvamaitawo
uku kwava kunzvenga nyaya yako yemunhu anenge asina zvekutaura kuti chii chaakaita zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti inflation yanyanyisa zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti masalaries haachakwani zvinoda kutaura kwakadini kuti tione kuti vanhu havachina cheuviri vanhu voshungurudzikwa upenyu hwovava segavakava hazvidi kuti titaure kwakawanda nyaya yairi mudariro ndiye kuti kwanzi Pollard iri kusevenza here kumwe kwese uku isusu titawana maprograma tichataura zvekuti kuparliament kuri kusevenza isusu takati Pollard haina chainobetsera nechainowedzera panyika kana ivo votaura ivo kuti aiwa nendiwo muri kwauri iwewo uri kokoko chii chauri kuita ikoko kunzvenga nyaya yatiri kutaura vanhu votambura vanhu vodya nhoko dzezvironda vanhu vofira mudzimba vanhu havachina mushonga vanhu havachina mari yavari kutambira asi vepolad tiri kuona vachiungana vachifuta vachidya vachipuhwa chino nechocho nehurumende vachigariswa mumahotera
vachivasa
aiwa ndofunga kuti aiwa nyaya ndofanga kuti anga ndapindura zvaanga achitaura kazi
pindurakuti
isusu ka nyaya yacho iri kutaura ndeyekuti ndoda kuti pointi rangu rinzikwe kane nevakateerera handizvo kuti kana kupollard kusiri kushanda isusu tiri kuti kuri kushanda nekuti basa repollard nderekuudza hurumende iripo kuti chii chingagadziriswa handizvo
avo vanga vari mutauriri wenational constitutional assembly kana kuti nca vamadhoku chivasa vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi manzwawo zvakare kubva kumunyori wezvesarudzo muMDC vajacob mapfume vachitaurawo vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing mwiri westudio 7
I'm Amanda Bennett, and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bennett, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji vari kushandira kumba senzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu tinozivawo zvakare kuti munguva zvino dzekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tiine zvirongwa zvedu munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kuitwa uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo kana izvi zvaitika tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka ndinokutendai zvakanyanya.
So I'd like to wish you all good luck and good health and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLetstalk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu
yevoa chona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus
ndinonzi Linet Mashita and izvozvi ndiri kugara mumelani zvandadzidza ndezvekuti basa raunaro kana uri munhu anoshanda overseas basa raunaro rinokuafektawo panguva yemaquarantine nekuti inini ndanga ndiri freelancer atina along term contract anga angori ne short term contract izvozvi sezvazviri ndiri papozisheni yekuti pakupera kwemwedzi handina assurance handina guarantee yekuti mari ndinenge ndinayo saka korona ichingopera chete ndava kutotsvaga basa ndava kutotsvaga basa rine long term contract rinotichengeta semushandi ndoziva kuti kana pakaita emergency situation futi kambani inotondichengeta inondichengeta pakundiitira medical aid inondichengeta pakundipa mari ndiri kumba kuti ndigone kuzozvichengeta ini semunhu so zvacho zvandadzidza
tina Divine Mhlanga ari panapa ari kuchina ari kuwuha hello Divine
hello sister Marve muri sei
tinofara mukoma mabva mapinda muri kuwuha ngukoko
no inini ndiri kubasa ndaitoitawo zvebasa kuno dhizasta rakangotangawo titoro paholiday tavhara January takutomira ndakava kuti kuna 15 ndo pakatanga dhizasta iro takangoudzawo ndigarai mumba and takangoteera but iprogramu yaramboitika ndeyekuti chikafu chakandigazopera ofu ichi kutenga pasapo changa chakudhura so sevanhuwo takazomuitirawo musikanhuma ndikambojamajama ndinda unotenga kuti vanemamasemaket the problem is hapana statement rataishuwa ndinoraziva kuti tauni inogona kuvhurwa njenea
pari zvino hurumende imomo muchina isati yakuudzai kuti wuhani inovhurwa rini
isati yatiudza setakangozva ndechekuti magavenment office but before the seat that all got no quarry.
Kokuma basa uku vari kukubhadhara here zvinofamba zvi
like inini basa rangu ranga riri teaching so the thing is they pay you kana vafambe so it's very difficult to get money mari yakanda dzisenza ndiyatange takachengetawo yemhomo so pamwe pacho inosvika pakuzotera maizera zvinotoziva toti hapana havana kupreparea pakaita songe korona yapinda muzimbabwe vanonga vangoteedzerawo zvekutaura zvinoitika ndofunga vari kuziva kuti the best way stay indoors, avoid gathering, public gathering in the life.
You need to be marvelous in San Anyahuye, you need to be
Live Talk na 8pm tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera
your face, Jimmy Choo's baby, saw your taste,
it was clean,
put my hands on your waist, ask your the girl, are those fake,
I was playing, ma,
what's your number, so I called your place, trying to make it dead, all your mates,
so what you saying, ma,
cause a chick with all your grace, shouldn't give love to all those fake,
cause you be cheating, ma,
my baby was trying to say the tax, when it's in the sky, you're good to the back, came through old school and singing lines,
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoparura urongwa huchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavirus mapato anopikisa oenderera mberi achiratidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remutemo yenyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwana udzedu pa www.voashona.com. Ini Jonga Kandemire tiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kumbimbitho 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
As Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if but when our country will have this capacity.
Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi wokulwisana le-coronavirus.
Lumkhuhlane awulamuthi, ngakho indlela esingawenqabela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane eduzane njalo kungavuthani abantu abaningi endaweni eyodwa.
Ngesikhathi ikhefu lephasika selisondele, abezinkonzo zokholo lwesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana leWhatsApp leFacebook ukukhonza. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili ngeviki ezayo, hathi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi sokubhekana lengozi yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus, wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe emahofisini akhe, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshela bekade bekhona ukuba njengelizwe bayakubona ukuqakatheka kokuphathwa ngonanzelelo kodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19 njalo kungasinto yokudlala ngayo.
Therefore, as Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if but when.
Kungakho njengelizwe singaweza kuqhubeka ingani konke kuhamba kuhle. Akusensuku zatshwala singakabi laye otholakala elalo igciwane elizweni lakithi. Lanxa leli gciwane laqala ukuzwakala ngaseChina, inani lasebetholakala belalo labalahlekela imiphefumulo emazweni angaphandle kweChina seliqongwe ukwedlula lelo elabikwa kweleChina.
Ummeli wenhlanganiso ye-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Kasasira, obekhona laye emkhosini lo, uthi iyancomeka imizamo eyenziwa nguhulumende weZimbabwe.
This is a time for international solidarity and we are very much encouraged.
Lesi sikhathi sokuba lokusebenzisana umhlaba wonke. Siyajabula ukubona ukuthi abenhlanganiso sebesebenzisana labohulumende bamazwe omhlaba wonke okubalisela eZimbabwe. Abenhlanganiso United Nations kuleli sebeqala ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe yikho konke okudingakalayo.
With the government and the people of Zimbabwe to implement these strategies.
Umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele umbuthano munye ukuba lolu hlelo luzosiza ukumanyanisa umsebenzi wokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane.
This has also been bolstered as a result of the support that we have directly received from the Chinese embassy.
Loku ngengezelelwa lusekelo esithole luvela kuofisi yommeli wakule China kuleli kanye lowe Britain. Ngifuna ukusho njalo ukuba ugaza lwami seluvele luzilungiselele ngokwaneleyo.
Not having any confirmed cases, we are already there.
Dr. Moyo ubonge uhulumende wakwele China lowe Bilitani ngokubatholisa usizo kwezokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane elizweni. Iziphathamandla ze-WHO zithi usukhona esigabeni sangezansi yezwekazi le-Afrika lumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uZulu obalisa umfundisi Clement Zenda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, uthi akasuthiseki ngamalungiselelo kahulumende la ngoba abantu abaningi belokhe besemnyameni bengelalo ulwazi olwanelayo phezu kwaleli gciwane.
Uhulumende kaqakathekisanga kakhulu udaba lomkhuhlane we-coronavirus osubulale abantu abaningi emazweni omhlaba jikelele. Okutshengisela ukuthi uhulumende kaqakathekisanga umkhuhlane lo ngendlela obulala ngayo abantu emazweni wonke jikelele.
Uhulumende wakuleli uthi lokhe engakabi khona kuleli osethe watholakala elaleli gciwane le-COVID-19. Kungakho bethatha wonke amanyathelo ukuvimba ukusabalala kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi ikhefu lephasika lisondela, abezinkonzo zokholo lwesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana labo WhatsApp leFacebook ukukhonza ndawonye njengoba uhulumende engasavumeli imihlangano yabantu abaningi abedlula ikhulu ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Spanda, yena oqale ngokuchasisa ukuthi ngempela kufanele kungabuthanwa.
Inyathelo elihle kakhulu ngenxa yokuthi into yokuqala okumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane awulamuthi, awelapheki. Ngakho indlela esingawe nqalela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungabuthana abantu abaningi endaweni yodwa, ngoba uyathelelwana ngaleyo ndlela. Ngenxa yokuthi isimo seZimbabwe ikuthi kathesi sikhuluma kanje, izibhedlela zethu esizithembileyo azinaka kaphili selilodwa. Ngakho-ke lumkhuhlane ungamemetheka singakwanisi ukuthi siwumise ungabi khona, kungaba nomonakalo omunye esalishayo kakhulu. Ngakho mbona kuqakathekile lokhu umongameli akwenzileyo ukuthi afakele umthetho, njalo nokuthi amabandla beqalise bona ukuthi bekhangele bebone ukuthi kuhlangana abantu abalutshwana ngesikhathi nxa behlangana.
Kukhona eliza kutshela abantu ukuthi bengakwenza kulabo asebegxile ekutheni ukungcono behlangene?
Okokuqala sibone ukuthi senze kungcono kathesi nxa ukuthi sokulabo sokulokukhanyela izinto ekulenjini, sokukwanisa ukuthunyayelwa ekulenjini. Njalo siyakwazi ukuba vela amabandla ajayele ukuthi phakathi kwamazini abantu bayahlangana ezindlini bebalutshwana, bengamaxuku amalutshwana. Ngakho lokhu kuzanceda ukuthi nxa amabandla ezaqalisa ukusebenzisa ukuhlangana kwabantu ezindlini, ngoba vele lona ibandla likaKristu laqalisa abantu behlanganeni, ayisonto eqalisayo. Ngakho-ke nxa abantu behlangane ezindlini, amabandla amaningi avele alabantu abakhangela amabandla asezindlini, uhamba ngezigaba langezigaba. Ngakho kuba lula kakhulu ukuthi-ke kulungiswe ngaleyo ndlela. Njalo intshumayelo kamfundisi iyakwanisa ukuthunyezwa ekulenjini, wonke umuntu ayilalela ayikhangele. Siyakwazi kakhona amanye amabandla ngikhumbula lekamfundisi uPastor Chris babebukela bengenisevisi bekhangelela oshit. Kuyenzakala nase-America, kuyenzakala endaweni eziningi. Ayisonto entsha njalo akusuphi, ngenxa yokuthi vele khona ukuzwelana bukaKristu kuphakathi komuntu loKristu. Kodwa siyakhuthaza ukuthi abantu bengayingeli ukuhlangana bekhonza bendawoni.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili mhla ka 24 kulinyanga ngeviki ezayo, athi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abenhlanganiso zababalisi elizweni, abazali lozulu jikelele, beveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuthi izikolo zingavalwa ngemva kokwethulwa komthetho okumamanzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-National State of Emergency ovimba ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu lanxa inani lezifundi lisedlula lapho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUS, baxwayisa ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuthi luvale izikolo kusasa mhla ka-20 Mbimbitho. Encwadini yabo abayilobele amalunga abo, abe-RTUS bathi kuyingozi ukuqhubeka besiya esikolo abantwana kanye labo ababalisi esikhathini lapho igciwane liqhubekela lisabalala emazweni awezwekazi le-Afrika selizwakala komakhelwane e-South Africa le-Zambia lanxa engakabi khona osetholakele elalo eZimbabwe. Isikhulumeli se-RTUS umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa kabanzi ngesikhalazo sabo.
Isikolo sasemaphandleni azila manzi eduze ukuthi abantwana besikolo bageze izandla bahlale besihlanzekile. Singakhangela futhi abazali abahlala ngaphandle kwelizwe bayabuya bevela emazweni lapho okule coronavirus, ngalokho bahlangane labantu babo ezindlini bathelelane umkhuhlane. Abantwana laba basuke baye ezikolo bahlangane labanye abantwana bathelelane lo umkhuhlane wecoronavirus. Kunje akulanto eyenziweyo ukuthi singavikeleka.
Abezinye njalo inhlanganiso yababalisi okubalisa eZimbabwe Teachers Association labo bathi bakhathazekile ngalolu daba. Isikhulumeli seZimta umnumzana Tapson Nganunu Swanda uthi ababalisi lezifundi bezobhekana lengozi enkulu.
Kuhle kwenqabela kulokwelapha vele sekonakele. Amaviki amabili kusiya ekuvalweni kwezikolo isikhathi eside kakhulu kulo mumo. Inkuthazo kahulumende yokuxwaya imbuthano emikhulu ibe imele igoqele izikolo lamakholeji. Thina njengababalisi sizibona sisengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane kanye labantwana esibafundisayo.
Unkosikazi Muzane Namo isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare omumzali laye uveza ukukhathazeka. Kwasekelwa ngomunye njalo umzali edolobheni leMashingo umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe.
Ngesikhiwa sithi ke prevention is better than cure. Umkhuhlane lo uzasabalala. I-Amalgamated Rural Teachers Association i-right ngoba babone kufanele ukuze izikolo zivalwe ngenxa yokuthi ke i-term lay njengoba besitsho encwadini yabo laphana ukuthi ke akula ma end of year test akulani, kuyabe kungela effect enkulu nxa kuyikuthi ke kungapreventwa ngendlela yokuthi izikolo zivalwe masinyane.
Kodwa uhulumende uthi kasisekho isizathu sokuba uzulu akhalaze njengoba ba esekhiphe umbiko wokumazisa ukuba izikolo zeprimary ezesecondary kanye lamakolishi sezizovalwa ngolwesibili kuviki ezayo mhla ka 24 Mbimbitho ngendlela yokulondoloza uzulu kugciwane lecoronavirus. Uthi ukubone kufanele alithathe leli nyathelo ukulondoloza izikolo lapho okwazakalayo ukuba kuhle uhlala kulabantu abaningi kakhulu ongaba ingozi engabangela ukusabalala kwaleli gciwane lanxa engakabi khona osethe watholakala elalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalunga amabili edale lephalamende lawele Melika eleCongress abathi ummeli weFlorida uMario Diaz-Balart nommeli weUtah uBen McAdams batholakale belegciwane elecoronavirus. Owaba ngumsekelo wakuqala wesifazana womlawuli wedale lephalamende lawele Burkina Faso uRose Mary Kampaore sebe ngumuntu wakuqala ukubulawa ngumkhuhlane wecoronavirus eAfrika. Abantu bemazwe nawezwekazi le-Afrika agubhela kwele-South Africa kusiyafika kwele-Ethiopia sebeqalile ukuxokozela bethenga ukudla lempahla eningi yokusebenzisa besesabela ukuhlaselwa loba ukuthathela umkhuhlane we-coronavirus.
Ivandla le-MDC lithi ukuchabalala komnotho okuqhubekayo okugoqela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto lokusilela kwempupho kanye lamafutha ezimota kukhomba sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa okwenzakalayo yikuthi idola leZimbabwe liwansuku zonke okwenza intengo lempadalo yezinto ezichiyeneyo ikhuphuke mahlayana. Kuke kwaba lethemba kancane lokuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa nyakenye owake waba ngumlamlankunzi eZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki aze ethekelele uMnangagwa lomkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa eHarare emizameni yokubaletha ndawonye ukuze bakhulumisane. Kepha iMDC ithi leyo mizamo yaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja ngoba uMnangagwa esala ukuhlangana nalo Chamisa. Iningi lithi livumelana leMDC ekuthini ngempela uMnangagwa sehlulekile. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda lelunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
KuZANU-PF konke lokho ongabe kukhulunywa ngabantu ukuthi ubaba uyidisi esilekile upresident wethu thina asikuvumi, thina sikholelwa ekuthini usendleleni yalokho esakuthembisa abantu yikho akwenzayo. Ukubana ibizwe leli belizwe leseliphambaniseke okweminyaka emingaki esasingathi namhlanje upresident ithi uMnangagwa kavuke enze izinto zonke zaba zinhle zaba sobala. Kuyafana nomntwana wesikolo ukuthi namhlanje soze ngiphiwe mina umntwana okugrade 7 kuyukubana esingene kugrade 1 ngale ekuvele umntwana engaboni lutho sozothi ngelasiwiki yokubhala umhlobo uyathi khona indaba umntanami efeyilile. Lapha sizama ukuthi thina singawuthathi sesikubeke ukuthi kulokwehluleka. Akula kwehluleka okukhona. iZANU-PF ingakhangela ile manifesto yayo eyiyo eyilandelayo elandelwa ngohulumende ukuthi abantu bathuthuke benze lokhu lalokhu. Kulama projects amaningi kuma-constituencies kungakhangela kunenhlelo eziningi ezenziwa ngohulumende ezikhona uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ngendlela yona leyo eyokuthi thina tesi sisebenza singuhulumende weZANU-PF sinabantu vele abangafuni ukubona ukuthi kunokuthuthuka abazafuna ukuthi loba kumbe kuyini okukhona na kube into embi yikho sokukhona. Mina engikuthoyo ukuthi khona abantu bakithi eZimbabwe mabangahlelwa ukuthi bagcine besibandle nzondo. Osokukhona tesokuyinzondo esilethwa ngabantu isilethwa futhi ayikhona ngabantu kodwa kungesithi libanda elithile ebelibona lona kufanele ukuthi abe lingene embusweni.
Dokotela Sibanda uyala lapho ubaba uNkomo ukuthi uMnangagwa sehlulekile lanxa nje amafutha ezimota eqhubeka esilela impupho kayitholi lagali. Yebo liyazibona yini impawu zemvuselelo ezikhomba ukuthi hayi uyaphumelela mpela ubaba uMnangagwa.
Bothami singasebenzisa amagama amaningi kakhulu sithi kafu-kafu nje ngoba leli qiniso lisemphakathini. Ubaba uNkomo ngumahlaba ayithwala nje senze ngani yasemuntu wasefilaphosi. Iqiniso likhona ukuthi lapho ukhulumile nje ubaba uNkomo ngoba ulo mlomo kathi kungathwala umlomo awagcwalelwa mfula. Abesitoleni baze bathi hayi owusesakeni kuyazivuyela ukuthi usesakeni. Bantu benkosi uZulu weZimbabwe kangatshelwa muntu langubani ukuthi omnumzana uMnangagwa sehlulekile. Asingakhulumi ngokomnotho ngoba siyabe sizimoshile isikhathi. Asingakhulumi ngamafutha siyabe sizimoshile isikhathi. Umnumzana uMnangagwa wehlulwa aze ehlulwe lalulimi lwakhe lokukhuluma nje kodwa lokhu. Fata limlalelini. Ukhuluma ngabantu ukuthi kulamakhokholoji. Akhulume ngabantu uthi yena unika abantu imhlomelo ukuthi bathathe isihlobo zabo bayifake emotshari. Ukumbi wayefuna abantu bagijime bayabulala isihlobo zabo. Bafake emotshari ukuthi yena bese babhadala abanika umhlomelo ukuthi bafake umuntu emotshari. Akukho kuphozisa okunjalo. Akukho kudala okunjalo. Umgabe utshabalale seneminyaka efika ko-95. Akazanga ke angani ummangalo ukuthi kathi umuntu lo usesengumuntu yini. Isintu besilokhu sisaphuma umgabe lesipithi sakhe sokuqedisela amnethekilize lonke lelo wonke umuntu esathe asantisana asantisana kathi lo esesethe namhlanje sekhokorochi namhlanje sithendiripo sasantonorera kathi kuyini khonokho bantu benkosi yekelani ukusenzela imihlolo
Nkomo ngamazwi anjani lawo
mina ayisini isikhulumi sikamongameli kodwa into ekhona engayitsho ukuthi kule ndlela ukuthi umuntu angakhuluma umbono wakhe ngendlela ayithethe ngayo sokuzothi omunye umuntu la ayithathe azame ukubhilda kumbe ukwakha phezu kwaleyo nkulumo ayakhe into engayisiyo inhloso njengo injongo yalowo muntu yabe ekade ejonge ukuthi akukhulume
chasiseleneni injongo baba chasiselene
angizwa
ngitichaseleni ukuthi mina ngikuzwe njani baba Nkomo kuzani ngapho likuzwe njani lokho okwezidumbu okufaka izidumbu kumotshana likusomela
leyo yinkulumo engabe ikhulunywe njengoba ngijula ukuthi kunjenje wena uyisikhulumi sika-Chamisa ngisho mina lapha ngisikhulumela njengokuthi ngingumalakhi Nkomo angithi oyibandala ezanpiyo ngikhuluma nami imibono yami ukuthi sengathatha ukuchasisa inkulumo ezingangale lokho ngingangixolela kukho
lungalungisiswa njani udaba lweZimbabwe Dokotela Sibanda
uhulumende wabantu osuka ebantwini okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa upresident wabantu suka kubandla le-MDC owaphumelela kukhetho luka-2018 lwaseluntshontshwa nguChigumba lo-Justice Malaba ngibone ngani uyiyona nje indlela yokuthi singathola ubuphelo kweZimbabwe siyazi ukuthi singaletha ilegitimacy bese siqala ukulungisa umkhonomi lizwile lo mmeli we-South Africa kweZimbabwe sithi hayi okunye okubulala ilizwe lethu yikuthi izinto zethu ama-institutions ethu afana nabo-ZEC kawathembakali
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo. Sokusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzi amanzi ahloliweyo ukudla kwamagapha lokunye okuchiyeneyo kwezinye indawo kwelemelika eBhilitane eCanada lakwamanye amazwe lapho abantu asebethenga khona lokhu ngokuchecha besesaba ukuthi bengavinjwa zinkokheli zabo ukuthi bayethenga abakufunayo ezitolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wababhekane lokusilela kwempahla le ngumnumzana Justin J. Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eNiagara Falls kwele-Canada.
Wahamba kuma-grocery stores like angiyokuze uthole lutho okwamanje izinto ezinjengama-tissue papers zitholakala kanzima kakhulu so sesihamba kuma-convenience shop ukuze uzithole ungahamba ama-shop amakhulu anjengabo-Walmart amanye ama-shop nje amakhulu lala ngase-Canada angiyokuze uwathole ayi coronavirus is affected kakhulu
umoya uthi okunye njalo okuhluphayo ikulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane lo.
Ukhuluma nje kwamanje asebenzi sezindlini, especially thina sisebenza emahoteleni lana, ngoba kwamanje ukuze kube nabantu ababuyayo abantu bayesaba ukuthi bebothane bebebaningi, so hayi asazi ukuthi lathi iyophela kanjani le ndaba yesi-coronavirus, but nginethemba lokuthi okuya kwesikhathi kuzobuya nesombululo ukuthi kuzoyenziwa kanjani.
Umnumzana Sipho Sigola ohlala eBhilitane uthi uyamangalisa okwenzakala elizweni leli, okulabantu asebebutha impahla sonke isikhathi beyigcina ezindlini zabo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Indaba ye-corona leyi ngani yenza into yenza amanga mani, ngoba into eyenzakalayo lapha uhlala kuma-outskirts of London, yebo naye kuyasiza kodwa mase kunje abantu abasuke e-London sebebuye bazothenga yonke into, ama-shelf ase-empty, Sainsbury's, Waitrose, Morrison, Asda, empty, angazi ukuthi kuyohamba njani. Yazi into engiyibonayo lapha sizoba zinkwilimba lo nkosikazi akeke sishiyane. Ekuseni lembini sivuka sikhayelele endlini, sizaze sisizwe zinkukhunyana zethu lezi eziphandle yizo ezivekela amaqanda, siyaphila ngayo ama-omelettes nxa sekunzima kakhulu. Hayi ngoba indaba ye-coronavirus umhlaba uvaleka inoma yinini, manje sengibona ngamehlo. Hayi asazi kuyoba njani.
Umnumzana Fabian Khoza ohlala kwele South Africa uthi okunye okwenza abantu badidibale ngokwethulwa ebulenjini bokuxhumana.
Sengikhuthaza njalo labantu bakithi abayekele imbiko yamanga abayisakaza kubo WhatsApp labo Facebook, ngoba lesi yisifo esizoqeda abantu, asosifo esingahlekisana ngaso. Uzohleka umuntu ungazi ukuthi kuyathona ilanga usulaso yini. Asimeni bantu bakithi ukwenza amahlaya ngento enje.
Abafundisi bathi kuyabahlupha kakhulu ukubona abantu emhlabeni wonke jikelele behlupheka kangaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umfundisi Monica Mzezewa ohlala eMaryland kwele Melika uthi kutshaya inhliziyo ukuthi kubhubha abantu akakhulu asebekhulile.
UNkulunkulu thena kumele sigcine abadala, yililizwe asitshela lona lonalelo. Kodwa ngenxa sokusiya mina kimi okuqondane lami, nakanye kubona okungikhathazayo amanga amabi, ngoba ngifica nje ukuthi ngingakhangela umkhumbi kanoko ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela iSodoma leGomora ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela iLokhuzeni i-AIDS le eyabuyayo le ukuthi layo kwahamba njani. Ungananzelela umuntu ukuthi yathi ifika i-HIV i-AIDS leyana ukuthi abantu basebephila mpilo bani, basebephila mpilo njengakhona khona kwakusenzakala ngesikhathi sikaSodoma loGomora, sebephongunatha behamba benqunu besithini, yafika iLokhuzeni i-AIDS yabathatha. Kwasitshiya kusifundisile ukuthi khona kumele siphile ngandlela abantu, kodwa kathesi kukhanya ngani sesikhohliwe ngoba sesisenelisa ukuthi selaphe ini i-AIDS. Kathesi sokufikileke futhi sokuza sikhumbuza ke futhi ukuthini, ukuthi hayi lokho elikwenzayo kakuqondanga, ngoba ngalesi sikhathi wonke umuntu ngikhulu uyathandaza.
Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela sokutheni, njengoba abantu umhlaba wonke jikelele bekhanya bengakwazi ukuthi kuya ngaphi konke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Jani ke la mata, jani ta lan jani ke la mata, jumi sa kumle te ga na mata, uva pete jani ke la mata.
Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwe-Livestock olulandelayo kalukho live, lu-pre-recorded. Isizathu abaningi lingazibuza ngomkhuhlane we-coronavirus. Usihlaselile lathi ngapha eMelika, ngokunjalo kasisebenzi kuhle. Kodwa silethemba lizalukholisa. Siyabonga olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.